Mangwana nyakanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Chivabvu 3, 2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoparura muzinda wayo mutsva muHarare. Bhanga reStandard Chartered Bank rogumura vamwe vashandi muZimbabwe richiendesa mamwe mapazi aro kuChina nekuIndia. Tinotarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day riri kucherechedzwa nhasi chishanu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America nezuro yakaparura muzinda wayo mutsva muHarare. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vachiti izvi zvinoratidza kuti nyika yavo yakazvipira kusimbaradza ukama hwayo nekudzidzana neZimbabwe munyaya dzezveupfumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Ambassador Nichols vakati kuti ukama uhu unake pakati penyika mbiri idzi, Zimbabwe inofanira kuvandudza mafambisirwo anoitwa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Vakati havo zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe yave kutora matanho ekugadzirisa mitemo yezveupfumi nezvematongerwo enyika. Vakati zvakakosha kuti vanhu vapiwe mukana wekutaura zvavanoda pamwe nekusarudza vatungamiri vavo murunyararo.
The right of Zimbabweans to express their views peacefully, to collectively bargain, and to choose their leaders.
Kodzero yavanhu vemuZimbabwe yekutaura zvavanoda, kutaura mihoro yavanoda, pamwe nekusarudza vatungamiri vavo murunyararo musarudzo dzakajeka ikodzero yakakosha yavasingafaniri kushaya. Zvakakoshawo kuti panguva ino pave nekutaurirana kwevanhu vese kuti pave neshanduko munyaya dzematongerwo enyika neupfumi inovimba nemunhu wese.
Vanikos vakati apo pasi rese riri kucherechedza zuva reWorld Press Freedom nhasi, zvakakosha kuti vatori venhau varemekedzwe sezvo vachiita basa guru mukuunza utongi hwejekerere. Vanikos vakati vatori venhau nevemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuremekedzwa nekuda kwebasa guru ravanoita mukuunza shanduko neutongi hwejekerere pasi rese. Muzinda mutsva uyu wakavakwa nemadhora mamiriyoni mazana maviri nezviuru makumi mapfumbamwe nezviviri uye ndiwo wave kushandiswa nemapazi ese matanhatu emuzinda weAmerica munyika. Mukuru webazi rehurumende kuAmerica rinoona nezvekuvakwa nekuchengetedzwa kwemizinda yeAmerica pasi rese, reBureau of Overseas Buildings Operations Vatad Davis vakati zvakaitwa nehurumende yeAmerica zvekuvaka muzinda wakakura kudai zvinoratidza kuzvipira kwakaita nyika yavo kushanda neZimbabwe. Vakafanira kubata chigaro chegurukota rinoona nezvekunze kweZimbabwe Kane Matema vakatenda zvakaitwa neAmerica vachiti zvinoratidza kuti ramangwana pakati penyika mbiri idzi rakajeka.
The construction of this building shows what good relations we have and what beautiful thoughts we have.
Kuvakwa kwebuilding ino kunoratidza ukama hwatinahwo uye zvatinofunga paukama hwedu. Ndokusaka ndiri kuti zvaitwe izvi zvakanaka uye zvinofanira kuramba zvakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvakwa kwemuzinda mutsva weAmerica munyika kunoratidza kuti America ine tariro yekuti zvinhu zvichanaka muZimbabwe.
Zvaitwa neAmerica izvi zvinotaridza kuti vane chido chekuti varambe vachishandidzana neZimbabwe kunyange zvavo vari vanhu vari kupusha nyaya kuti bumbiro remutemo rigadziriswe maererano nenyaya yekodzero uyezve kuti kodzero dzevanhu dzicherechedze. Ndoona vari vanhu vekuti vachine tarisiro yekuti zvinhu zvinogona kunge zvichiita zvakanaka muno muZimbabwe.
Kunyange hazvo America yakavaka muzinda uyu, vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Banga reStandard Chartered Bank rinoti riri kuzogumura vamwe vashandi sezvo rave kuendesa mamwe mapazi aro kuChina, India nekuMalaysia. Vanhu makumi maviri vakatumiswa basa. Banga iri rakatonyorera vashandi varo chiziviso richitaura nezvenyaya iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa.
Tatogara tichinetsana naro nokuti ratova nenguva bhabho rakapera richiendesa vanhu kumba riri kuendesa inbechi rechitiro rakutora mabasa etinofunga kuti iwo ndo mabasa akatinakira munyika AIT kunana Nairobi nedzimwe nzvimbo yavari kuti Abi. Saka zviri kureva izvo kuti bhengi raakusara ringori shell, mabasa mazhinji oenda kunze. Saka upfumi hwenyika ino unenge waakusumudzira dzimwe nyika, isusu munomu tichitambudzika neekonomi yedu. Saka tiri kutsutsuma zvakanyanya pamusoro pechinhu ichocho.
Imi sesangano riri kumirirawo vashandi, manga maudzwawo here nezvekuti vanhu havachapiwa mari dzekuenda pamudyandigere here kana kuti zviri kufamba sei?
Zviri kutosiririsa nekuti hurumende ndozvimwe zvinhu zvaisingaongorori zvekuti upfumi hwenyika hukasiyiwa kune vemabhizimusi bedzi, pakaitwa zvemapolisi zenyika anongotarisa mabhizimusi chete nemamwe mabhizimusi asiri emuno ekunze atinoti mamultinational enterprises, tinokanganisika chaizvo paupfumi hwenyika nokuti hurumende yakaisa yainoti minimum retrenchment package ye2 weeks chete pagore rimwe nerimwe raunenge washanda. Saka Standard Bank ine mari kwazvo uye haisi kudzinga vanhu mabasa nekuti business harisi kufamba zvakanaka. Riri kudzinga vanhu mabasa nekuti rikuda kuita maprofits akanyanya, asi iri kupa vashandi vavo 2 weeks chete pagore ravashanda. Dzimwe nhambwe vatomboitawo zvakanaka vapiwa mwedzi umwe chete wemaRTGS nemabhondi iwayaya. Saka vashandi vari kupiwa kamudyandigere wavo hauna kumira zvakanaka, vakupiwa mari shomanana kwazvo nebhengi richaita mari zhinji nokudzingwa kumabasa iwayo, asi hurumendewo haina chairi kuita.
Kunze kwebhanga iri kune mamwewo makambani ari kuvhara here vamutasa, zviri kufamba sei?
Kunze kwebhengi iri risiri kudzinga vanhu mabasa nekuti riri kuomerwa, asi riri kutoita mari. Kune makambani ari kuvhara ari kuomerwa. Ndinoona kuti kumasectors mazhinji, masecta ese zvavo, kune makambani mamwe ari kuremerwa, kune vashandi vazhinji vaenda nguva refu vasina kutambira, vasingapiwi mari dzavo dzakakwana, makambani achiremerwa. Kwoitawo makambani mamwe akaita semamaini ana Metal on Gold vari kutambudzika, mamaini avo ese varikuda kumavhara. Asi zvimwe zvacho tinenge tichiona futi kuti chitsotsi chevanhu vanenge vachida sabhadhara vashandi mari dzakakwana, uyezve vanenge vaine dzimwe nhambwe dzezvikwereti zvavanenge vachida kugadzirisa. Saka nyika paizvino upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Makambani mazhinji nenyaya dzema2% akaiswa naamuchuliniwe, nenyaya futi dzeexchange rate yakaitwa nemonetary policy authorities, makambani mazhinjiwo ari kutsutsuma achiti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Asi kuomerwa kwemakambani kuri nane pane kuomerwa kwevashandi neruzhinji rweZimbabwe, nokuti zvatiri kutaura kudai vazhinji vari kutoshaya chikafu, vanhu vari kurara nenzara asi baba vachienda kubasa, mai vachienda kubasa.
Mutungamiri we ZCTU vapita mtasa vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mu Newsday mune nyaya yevaimbove nhengo yeZANU-PF vaJabulani Petro Sibanda vachiyambira bato iri kuti kubvisa vanhu mumapurazi mavakange vava kugara kuchaita kuti ZANU-PF ishaye rutsigiro. Chronicle inoti chirongwa chekuwanisa vanhu mvura nenguva dzakatarwa chatanga muBulawayo, izvo zvichakonzera kumboshayikwa kwemvura kwemaawa anoita 40 nguva nenguva. MuDaily News vechidiki vanyora gwaro kuparamende vachikurudzira nhengo dzayo kuti dzidzikise makore emunhu anoda kupukwidza kuita mutungamiri wenyika kuasvitsa pa35 kuti vechidiki vawanewo mukana. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndinokutendai vese vakateerera vanoteerera Studio 7 nevashamarari, ndinokutendai nenhefenyuro dzamunotipa dzechokwadi. Ini kundonzi Ashton Sheren, ndobva kumusha kwaHarare kudombo shava, ndiko kwandinobva, asi izvozvi ndiri kuPretoria, ndiko kwandiri. Ii, tiri kungochema kuno, vane veZimbabwe hakuna chiriko. Ndinokumbira kuti dai vane veZimbabwe vari kumusha ikoko vabatana vaita chinhu chimwe, vachibvisira mhuka inonzi Munangagwa iyo. Wezi kuno kwacho kwavari kuda kumhanyira hakuna chiriko, nguva yazotambura chete hakuna kana chiriko kuno.
Mangwanani akanaka paStudio 7, vateereri nevashamarari vese veStudio 7. Ndinodawo kutaura pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Zimbabwe yakatemerwa masanctions sekutaura kunongoramba kuchiitwa neZANU-PF. Mutungamiri wenyika waPresident Emmerson Mnangagwa havaoni here kuti zvinhu zviri pachena, nekuti ivo vanotaura kuti vanokumbira kuti zvirango zvibviswe. Asi zvinhu zvavari kuudzwa kuti vari kuita izvi, zvavari kunzi vatange vasiya kuti nyika ioneke ndamberi, zvinhu zvinova zvinhu zvakanga zvisingaitike makore ese akambenge Zimbabwe isiri pazvirango. Saka ivo vari kuchiponesa chii, nekuti vari kungoudzwa kuti siyai zvakati tibvise zvirango, vadi kungobvisawo kungosiya zvinhu zvacho zvavanzi vari vasiye izvi, zvirango zvacho zvobviswa. Kana kuti varamba vachingochema kuti nyika iri mumasankisheni, nyika iri mumasankisheni, ivo ndo vakatemerwa masankisheni, vadi kuchisiya orit, kana vachiona kuti havakwaniseiwo kuti zvinhu zvacho zviregekitwa, vosiyawo pavamwewo vatungamiriri vari redi kuti vasiye danho kuti vauraye vana veZimbabwe nenzara. Saka vana veZimbabwe kana vachifa nenzara vari kuda kuzotonga ani, nekuti toziva kuti ivo havasi kufa nenzara, vari kufa nenzara vana veZimbabwe. Asi ivo havana hanya, vana veZimbabwe pavanoda kuratidzira kuti varatidzewo kuti pane zviri kuvarwadza mumwoyo mavo, ivo vanosekutaura kwavakatoita kuti mapurisa akagadzirira karefuti. Ndokumbirawo kuti dai vaMunangagwa nehurumende yavo vanzwisisawo zvido zvevanhu, nekuti kana vanhu vakati tikuda kuedza kutaura navo, ivo titatogadzirira futi. Vanhu votichiuyai tisanganezve tikuonesei avavo havakwanise kuti tisanganike navo. Vanhu vopinda mustreet vachitaura zvichemo zvavo pabri, vobva vatobata futi voti tokuurayai. Saka hatichatozoveti kuZimbabwe vacho todiizve. Makadi paStudio 7 nevashamarari vese vanoshandapo nevateereri, ndokungodawo hangu kungoonesa vanhu kune vanotenda kana vanhu vanoziva Bhaibheri, mukaverenga munobvumirana neni kuti Mwari vane simba rekurayira zuva kuti rivhenekere nyika kana kuti risavheneke. Vane simba zvekare rekutaura nemhepo zvayo kana nezvose zviri pamusoro peino nyika. Mwari vane simba navo. wane simba rekurayira makore kuti agare akachengeta mvura agodarika nepamusoro pedu achizononayira somewhere. Avanayo saka avangazoshaya simba rekutaura ne cyclone kuti isauye kunoparadza, asi chandikuona kuparadzwa kuita nyika dzekunokusadhika imhosva dzevatungamiriri vane utsinye hwekunokusadhika, vanofurirana zvinhu zvakaipa, vanofurirana zvinhu zvakashata, vachideura ropa, vachishaya kana nekumbunyikidza kukodzero dzevanhu. Mwari vatogumbuka, ndosaka nyika dzino dzokuramba dzichirohwa necyclone.
Inini handizvioni zvichiita, ini ndinotaura President Emmerson Mnangagwa kuti vanhu ngavabve pona apapo. Vasharuka avo vanokorera ma neplani yavo nemainjiniya acho anokorera. Vangakorera ngei kubhuloka kuita mugano? Hande kumatontherwewo vanochera foro vodhivhaita, so voisa kongireti, voisa kongireti foro inoenda pasi, voisa kongireti vodzaka futi padzasi, voisa futi mwini kongireti kuti ivhu riyari risazotorwa ngemvura richidzaka pasi. Vanodhivhaita zvii? Ndo injiniya wacho zvovo. So vakakura kufunga izvozvo, mari yavanoti yemadonation yakamboenda pari? Ndiye vaiva vangoshandisa zvaizvozvo. Vopa mainjiniya voita basa rona iroro, vodhivhaita mwese matundu ese, voita kudhivhaita kuti mvura kana ikazonaya zvaizvo isakukura. Zvasimbo.
Mangadi kumhuri yestudio 7, ndoitwa Neva Nyadongo, tiriwo paSouth Africa apa pajohannesburg kudipslot. Zvakaoma kurarama mumasango vana vezimbabwe, asi ndinongoti Mwari tinovatenda nokutichengeta kwavari kuita, asi maomera kuita zvinhu munyika kwedu, maonero angu ndoona sekuti mudhara uyu anonzi Mnangagwa dai ambopomba nochidiku chapisa ambochimhanya, tione kuti zvinofamba sei, nokuti 2009 vatsvangirai vakachimhanya zvinhu zvikachinja. Saka tiri kuda kumboona kuti dai mupombano uyu ambochimhanya, because zvinhu zvacho zvakaoma. Zvino tinorarama tiri mumasango, vakadzi vari kuzimbabwe, utoona kuti upenyu hwacho hautoiti kurarama usina mukadzi wako kuno, zvinotozokonzeresa. Asi davasiya mbana ambochimhanya tadzoka kumba, tindiro neshure kugara kunyika kwedu, nokuti kugara kunze kunotishungurudza. Amai
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechokuita nestudio 7. Chinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muimbi wekuUganda ane mukurumbira uye ari nhengo yeparamende Robert Kyagulanyi, uyo anozikanwa nezita rekuti Bobi Wine, asunungurwa nemapurisa mushure mokubvisa mari yechibatiso. Bobi Wine akasungwa achiratidzira kutanga kwesvondo rino uye achamira mberi kwedare redzimhosva mwedzi uno usati wapera. Hurumende yavaTrump yayambira kuti ingangoshandisa mauto ayo muVenezuela kuti idzivirire mhirizhonga. Mutungamiriri weVenezuela vaNicolas Maduro vari kuramba kubva pachigaro kunyange hazvo kuratidzira kuenderera mberi munyika iyi. Zviri kunzi vaMaduro vane rutsigiro rwemauto avo. Svondo rino Studio 7 iri kutarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day, iro riri kucherechedzwa nhasi chishanu. Kunyange hazvo mhemberero guru dzatanga kuAddis Ababa, Ethiopia nhasi, urongwa uhu hwakatanga nezuro. Nhasi ndiro zuva chairo rakatarwa neUnited Nations kuti vatori venhau vaungane vachiricherechedza. Vanodzidzisa vatapi venhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania, muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vatungamiriri venyika dzomuAfrica vanofanira kuremekedza vatori venhau nekuti basa iri rinobatsira vanhu pamwe chete nehurumende.
Izwa rinokosha chaizvo ngekuti vatori venhau vane basa guru chaizvo rekuzivisa vanhu zviri kuitika munyika. Izwa iro ratinofunga kuti vanhu watacherechedzwa basa rewatori wenhau nekuva nerukudzo kune vanhu vanotora nhau kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika ibasa rewatori wenhau.
Chamuri kuda kuona pazuva iri chii chamunotarisira kuti zuva iri ringaita mutsauko?
Chinhu chikuru kuru ndechekuti dai hurumende dzemuAfrica nemuZimbabwe dzikava nerukudzo rwebasa runoitwa nevatori wenhau. Vatori wenhau havasi vashandi wehurumende, vanhu vanoshanda basa rekuzivisa vanhu vakazvimirira pavo wega. Dai ikava nyaya inonyatsonzwisisikwa nevatongi vemuAfrica kunyanya kweZimbabwe, hakuna bazati rukudzo, hakuna ba respect yekuti vanotora nhau. Vanhu vakazvimirira wega, vanoshanda basa rinoendesa mberi ruzivo rwezvinoitika munyika nemuhurumende pawanhu.
Basa revatore venhau munoona sera vanyore here tichienzanisa nemakore apfuura?
Handifunge kuti pane zvinhu zvakachinja zvakawanda, ngekuti kunombotimwa musi koita kunge zvinhu zvanaka, asi wozonzwa kuti zvashata zvekare. Saka chinonetsa pakune vanotora nhau ndechekuti havazive kuti rechimangwana richaunza zvakadii. Wakangonyora chete chinhu chisingafarirwe newehurumende, wanopinda mudambudziko guru chaizvo. Saka handingati nyinyi pane zvinhu zvakawanda zvakachinja munyika yeAfrica. Kana vanhu vanoongorora inonzi Freedom of the Press kuAfrica vanoratidza chaizvo kuti zvinhu hazvina kuchinja zvakawanda.
Vanhu vangapatsanura sei nhau dzemanyepo kana kuti fake news kubva panhau dzechokwadi?
Zvinonetsa kune vanhu vazhinji. Chinhu chikuru kuti ukwanise kupatsanura nhau dzemanyepo nenhau dzechokwadi, kutsvaga anoti masosi akawanda. Musangoverenga mapepa ehurumende ega, usateerere nepfenyuro dzehurumende dzega. Chiedza paunogona kuonawo teererawo nepfenyuro dzakaita seStudio 7 neyainzi Africa Press dzimwe dzakasiyana dzese, ndo panozoya chokwadi ichocho. Saka musangoramba makangoteerera zvinobva kunepfenyuro dzehurumende, asi chiteererawo dzimwe nepfenyuro dzakazvimirira dzega.
Muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare neStudio 7. Iko zvino toenda kuna Marvelous Mhlanganya huye tione zvaasangana nazvo.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo chinogara icho kuAustralia, vanozikanwa nezita rekuti Taffy the Man. Regai tiende kwaari tinzwe kuti basa iri akaritanga sei. Koma Taffy, makadiko?
Tinofara, tinoapreciate.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kuchingamidza ipanapa, vazhinji vangada kuzoti munoita masikita yamuri kupiko?
Ari kuAustralia.
Saka makazvifunga sei zvekuita masikiti?
Zvatongotanga as a joke really. Pandakatanga I wasn't really serious. Handingati yatanga iri plan yangu muupenyu hwangu kuti ndichazoita zvecomedy kana. Zvakatanga last year nguva yemaelections ya. Pataka takamirira maelections was the time paitwa yavaiti chigumba challenge. Vanhu pavaingoti maresults ngabude, maresults ngabude paya. Saka vanhu vazhinji vaingoita chigumba challenge. Saka nino handangu jaino vanhu vana kuisa kaita kanga video ndichingonakirwa, kwete kuti ndaiti ndoda kutoti ndizvishuwa ndakuda kuita zvecomedy kana zvongofarawo. Vandaisa chiskip chacho paFacebook, vanhu vakabasa vachifarira zvisingaiti beyond what I even expected. And then I followed up that video with another one. Iro rechitu racho manje ndo rakazonyofarirwa ende rakaita viral and it went, I was everywhere. Saka Panda to Zona, Sashua, Pounds a comet, Zacho, Zinke Zimandir.
Saka Pamunitari Basari.
Oh, dream supply chain.
Saka Munuto Gara, Mune Studio, you reckon out Munus Fambisasi.
Yeah, in the Gango, it a spare bedroom, Yango, the Gango, it a 10 days into a small studio and stuff. So, the Mandinator Association. Recording music, so she could be wearing a news and all. Yeah.
Yeah, regating boat, here as Kitty and Utia Maka Pesra Quita Timbo Tarisa two patterns go come with Makai Funga say.
Aro, General, Inina Chena, nothing well. Such a man, Toro, that a pair come a pet. God be proud, you are one and me. Okay, let's do it.
Aiwa, tukukaona kaskit kama kaita ako, makava makapata ni zaneru yorwa, Winky D, Mugatini. Mune mazo funga nguwe jizi?
Mjuga nangu mizo nga, anara kutuma kutati. Andisi, andina, mwono kundo, nusunga nguwa, nusikati la stay, nusi, ina andisi, 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 na ikira ni tawa mwye ni mwye 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 tanga kutu ah kumana ya kenga ini kupinga sangu kone sinye mwye 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 mwye
ini ndi ni Marvelous Mfanga Nyahuye ndili mu Washington
makaterera ku Studio 7 tulikute penjura tiri ku Washington DC. Zviri munhau America inoparura muzinda wayo mutsva muHarare. Banga reStandard Chartered Bank rogumura vamwe vashandi muZimbabwe richiendesa mamwe mapazi aro kuChina nokuIndia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka. Thank you.
kuizika tisenda bakuvi.